changu mnazoa kuti chinoti rakidza kuti mtemo ya munhu haishandi munozoa kana munhu maZimbabwe nzana raya muka anopikiswa jeri kuma anything from 5 to 15 years but because pano maripa apo manje so vakusutaura kuti munhu acho anga nemapepa ari right what and what andini kona kwanga kuti vari kuda iwa wanofima muka wadzokere munyika and munhu iwa wanokwanisa kushora mutemo and hapana munhu anosutaura chinhu ipapo nda nyaya yamari
saka muri kuti here pakaitwa zvehuori
yes munoziva chinhu chiri apa tikuti hatisati taona kana mapepa yacho wachitirakidza mazimbabwens wese kuti mitemo haina kushorwa and mapepa yacho angari right unoziva kuti minista chete pachake anotaura kuti haana kushora mitemo tikaone maripoti yacho yamapurisa nemainvestigators yacho tione kuti mitemo yakashoriwa here o kana yakaitika munoziva ndipapo panonetsa ipapo ina taakusutaura zvimwe zvinyaya manji but kuona kwedu chete ndekuti mari inotaura muzimbabwe munomu
saka danho irori ringakanganisa zvakadii nyaya dzekuvhimwa kwemhuka muzimbabwe
munoona havasiri kuda kupikisa munhu enda vari kuda iwa vanovhima vanofa kuamerica nekupi nokupi vadzokere enda hurumende haana mari so therefore mari yacho ibeda kutengesa muka dzacho and varegedza vauya kunovhima so kanganangwa vanomboshora mutemo ivo vanototora musoro vanotenderera vanotarira kumwe and mari ichipinda chete hapana munhu anokwanisa kuzvitaura zvinhu zviri pavo chete chete vari kushora mutemo dzavo